This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo ndira 31 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa 15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara bonus kuvarayiridzi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa. Hurumende inomisa kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo.
Tsvagurudzo dzakakaitawo dzichibvunzurudzawo vakambouyiwa nedambudziko iri. Vari kutaura ivo kuti hurumende dziyo yakanyanyoita kuti dambudziko iri rivapo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa 15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara mabonus kuvarayiridzi. Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kana hurumende yakatadza kuvapa mari dzavo dzavakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, nengo dzavo dzinengo dzoramwa mabasa kubva musi wa 26 kukadzi. Nekuda kwekushayikwa kwemari, hurumende haisati yazivisa kuti ichaparini vashande vayo mari dzemabhonasi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Kana vachinge vakumbikana kuti pamabhonasi musi wa 15 February, vadzidzisi vari mumaruwa emuZimbabwe vakasisiruma kutitironga kuti musi wa 26 February nyeja yatiri kuti bhonasi yadidhawuni pachirungu kuti zvikoro zvose zvichavhara ese kune makritical services anodiwa nenyika ino anosiwa nevanhu vanoshandira hurumende. Tikange kutsvina kusvika hurumende yakwanisa kugadzikisa zvayakavimbisa vashandi vayo kuti itange ichivapa bhonasi. Saka ndiwo mamiriro azvo akaita zvisiri mumiti rekutenderera nyika yese tirikusangana nevanhu tovazivisa kuti ndogwara ratakutora kune vamwe vatatita tichaona. Asi tirikufara nerukudzo rwurikuitwa nyaya iyi nevazhinji vatinoshanda navo muhurumende.
Saka danho iri muri kuritora muri sesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe moga here kana kuti muri kushanda nemamwe masangano evashandi vehurumende?
Danho iri takaritanga ichiti Rural Teachers Union of Zimbabwe, asi takakoka vamwe vose vanomiririra vashandi vanoshandira muhurumende. Takanyora magwaro nevakasiyana-siyana nekumadoctors nekumanurses. Takanyora zvakare kune vamwe vari kuvadzidzisi vanosanganisira vepdz vezimsa nevamwe vepdz. Iko zvino kutaura kwatiriita tikuwana urudzidziro kune vamwe vabvuma kunyanya vanoshandira vari kuagricultura. Vamwe vakati vanokwanisa kubatana nesu, vari kuheuti vamwe vakati vanokwanisa kubatana nesu. Asi tiri nedambudziko nevamwe vakuratidza kuti vakuda kuisa simba ravo rakanyanya pakurwisira kuti dai taramba tiri isitoga tinonzi takamiririra vashandi pane kuti vamirire vashandi vacho. Saka ndo patinongoita dambudziko, asi tikuramba tichingoedza kukoka vakawanda kuti tinge tibata pamwe chete kuti zuva iri riwanire ridokubudirira.
Asi ka hurumende yakatozivisa kare kuti inogona kukundikana kukupai mari.
Hurumende haigoni kuti ikundikane kutipa mari nenyaya yekuti ihurumende inoratidza kuti mari inayo. Zvatiri kungokumbira isu kwavari ndizvekuti vane kuna kungoti kuita mbijana muraramiro wavo unovewo mhato yapamusoro-soro.
Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaRobert Masaraure vari paRunare neStudio 7 vari muHarare. Nengo yesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vanoti hurumende haifanirwe kuzvichenura munyaya yekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nevemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo. VaKumalo vanoti hurumende ndiyo muparanzvongo sezvo iriyo yakatanga kubvumidza kuti vanhu ava vatore masimba aya kubva kumakanzuru. Hurumende inonzi yakazivisa svondo rapera kuti yamisa kutengeswa kwemastendi nevanhu vasiri makanzuru ichiti danho rekugadzirwa kwemastendi kana kuti kuseviswa rave pasi peboka reUrban Development Corporation. Ngatinzwe hurukuro yataita navaKumalo pamusoro penyaya iyi.
Tsvagurudzo dzatakaitawo tichibvunzurudzawo vakambohwiwa nedambudziko iri vari kutaura ivo kuti hurumende ndiyo yakanyanyoita kuti dambudziko iri rivapo nokuti inthe first place ndiyo yaifanirwa kunge ichigadzirisa nyaya dzekupa mastendi nepekugara kuvanhu asi iyo musore mukuru yazvitadza yakazokwanisawo kuzodhonzawo maland developers nekupawo kumacooperatives izvo zvakazoita kuti munyika mupedzisire mane maland barons nevamwewo vaiita zvinhu zvisiri pamutemo asi dai hurumende inge yaita zvinhu zvayo zvakanaka taisina kuzosvika pakuhaijekwawo nemaprivate players.
Saka imi kurudziro yenyu iri pakuti chii apa?
Kurudziro yedu isusu tiri kuti dai hurumende yaregera iyo kunongedzera vamwe kuti ndo vane mhosva yabvumawo iyo kuti iri partiwo of the problem then yachiita kuti ichigadzirisa dambudziko iroro nekudaidza mastakeholders ose ane chekuita nenyaya yehousing delivery votigara pasi votibuda neframework iri clear in terms of housing policy muzimbabwe nekuti zvekungobhana munhu but pasina framework iri clear even local authorities kana iyo UPCOP yacho inogona kungouya ikangozvitadza kana kuti zvikatoita wese nekuti takaona kusitungiza gore rakapera UPCOP yakauya but hapana zvayakakwanisa kutibatsira nazvo.
Tiri kuona nyaya dzekuramba hurumende ichiputsa dzimba dzinenge dziri kutowanda. Imiwo sevagari muri kutambira sei danho iri?
Isusu sevagari zviri kutisungurudza zvakanyanya nekuti zvinoratidza zvikuru kuti hurumende yakundikana panyaya yekupa vanhu pekugara. Tikatarisa senyaya yakaitika kuAirport Road tinoona kuti vanhu ava vane matsamba vane mapepa akasainwa necivil aviation authority akasainwa napa weHarare Metropolitan Province naAlfred Tome nevanoora nechekuita nezvekupiwa kwedzimba vane mapepa ekanzuru yefito Harare asi vanhu ava izvozvi vari kutonaiwa senyika yevamwe iri kutoora iri panze vana vasina mhosva yavakapara vasina zvavanoziva vose vari kusungurudzwa izvozvi saka zvinotisungurudza chose sevagari zviri kuitwa izvi.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari paRunare neStudio 7 vari kuchitungwiza. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti hurumende yakatora danho rakanaka chose rekuwanira nyika mari yekutenga chibage kubva kunze asi inoti mari zhinji ichaperera mukutakurwa kwechibage ichi kupinzwa munyika izvo zvinozosiya vanhu vanofanira kunge vachiwana chikafu vaine mari shoma. Reverend Forbes Matonga vanoti nyika dzaisimbobatsira Zimbabwe nechikafu dziri pedyo dzakaita seZambia neSouth Africa dzakamira kutengesa chibage sezvo dunhu rekuchamhembe kweAfrica ratarisana nenzara inotyisa. Hurumende yakawana mari inoita mazana 200 emamiriyoni emadhora yekuti ikwanise kutenga chibage kunyika dzakaita seBrazil. Ngatinzwe hurukuro yataita naReverend Matonga.
Tinoona kuti netsei ndechekuti tinoona sekunge chibage chacho chichadhura ndepamusana pekuti murijini medu hachimo saka kare maiti mukatenda kuZambia mukatenda kana kuSouth Africa kuri kuti mutengo unoti derere nzizoisa sizvo zvakadai netransport saka tirikuona sekunge isingazokwane nekuti logistics dzekutsvaga kune chikafu chacho kuti chiuye zvichaita zvichinje mari iyoyo inoperera maybe mukuunza chikafu chacho ndikuchitenga
ndekupi kwatingatarisira chibage chingawanikwa nemutengo uri nani nemari yawanikwai
kwakutenda kune nyika dzakadai sana Brazil because South Africa pachayo yatone inenge yakuti yatone deficiency yakutotsvagawo kuti itenge saka ndadaro kuti mari yakawanda inoperera manje nekuchiunza chikafu chacho transportation saka unozoona kuti panzvimbo yekuti munhu ane nzara ndiye benefit makambanis anoimporta chibage chacho neanotransporta ndo anowana the greater share yemari ino saka nekuda kwekushaika kwachakaita muregion imari inoita kunge yakawanda asi munozoona kuti inopera zhinji yacho nekungo chibage chacho chaunzwa here chechipiri tiri kutaura nenzara yegore rakapera yesizeni ya2014-2015 nekuti chikafu chingadai chakagurwa mwaka iwoyo ndosingadai changa chiri kudyiwa kusvika muna July chegore rinenge richozotangawo kubva muna June July zvichienda mberi saka zviri kureva kuti tatova munzara nekuda kwechikafu chatisina kuwana mugore rapera nzara yegore rineri haisati yatotangwa
panga paine nguva yekuti Zimbabwe yairamba kupinzwa kwechibage chee chinonzi GMO munyika danho iri richiri kutorwa here nekuti ainzwa vaiti ngaupinde huru hupfu
tinodayira kuti vachiri nepozisheni iyoyo nekuti raitarisirwa kuti rinochengetedza mbeu dzedu vanorima mbeu vakadai sana Sitco nekuti isusu tanga taakuzikanwa zvakanyanya nekugadzira mbeu yatinotengeserawo mudunhu redu rinei
vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunare nestudio 7 vari kunyadhiri kwamutoko yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukuru wesangano reReal Opportunities for Transformation Support kana kuti Roots muzvare Beatrice Savage tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 muzvare Savage
Thank you, blessing to
know. Pane mutongo wakaturwa nedare repamusoro-soro reconstitutional court uyo wekuti vana havafaniri kunge vachiroorwa kana kuroora vasati vasvika makore iwo anoita 18 kana kuti gumi nemasere. Mungatiudza kuti mamuchishanda sei nevasikana vakaendesa nyaya yekudara?
Tinotenda. Isu seorganization yeRoots. Tiri kushanda muZimbabwe kukurudzira nyaya yekuti vanasikana vasarodze vasati vasvika pamakore e18 saka tine kampeni yedu yanga tichiita inonzi Not Right for Marriage since 2014 iyo tanga tichishanda nevamwe vakasiyana-siyana mapartners vana Ministry of Women Affairs zvichidaro uyezve tichishanda nevasikana vacho vaivo vanonyanyoapfekwa nedambudziko iri vasikana vaviri ava Rumimbo Topodzi naLoveness Muzuru vasikana vari vatinoti maambasada kumaprograms edu echild marriage tinoenda navo maruwa vachikurukura nevamwe vasikana pamusoro pezvakaitira kuroorwa kana kuroodzwa vachiri vadiki saka makampeini ambasada zvatinoshanda navo saka takazoita hose kote neimwe organization inonzi Veritas kuti tichiita this constitutional court case vasikana varivo vanga vachiaplya kuti vachida kuti constitutional court iise order inoti hapana mwana anokwanisa kunge acharoorwa ari pasi pemakore anoita 18 zvaakuda kuti tichipira macommunities manje saka urongwa hwedu hwatinawo wegore rino ndewokuti tichienda maruwa tidzidzise vechikuru vechidiki vana sabhuku vana mambo kuti ndo zvavapo because mutemo uyu hausati izvozvo ruling iyoyo haisati yapararira maruwa kuti vanhu vazoti zvinorevei
tichitarisa kuti muri kuti muri kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana pane dzamuri kunyanyoenda here kana kuti kwatingati ndo kunowanzoroorwa vana vasati vasvika zera tinomboverenga kuti kuna namach central uko kunenge kune nyaya dzakadaro dzakawanda ndedzipi nzvimbo dzamuri kunyanyoda kuti munge muchipinda
ndizvozvo chaizvo kutaura kwawaita blessing kumashonaland central ndiko kune
kurodzwa kwevana highest prevalence yemachild marriage muno muZimbabwe 50% plus kumuno muZimbabwe saka imomo tiri mumashonal lessons so much mune mahomeschools kwazvinonyanyoitika kwakafanana nekunana ishamba mazoe kunana mbire huko uchiona nzvimbo dziri mamining communities nekuya kuneo wanzitwa zvefarming kurima nemukurumbira kuyi unoona kunyaya dzechild marriage dzakawanda dzinoitika ikoko nenyaya dzemapovert levels kune mahigh povert levels also unoona kuti kunenge kune child marriage dzakanyasika ndo nzvimbo dzatiibvatanyanya tageta izvozvo pahotspots iwavo kuti isazakurumidze kupinda muvanhu zviigamuchirike nekukurumidza kuti tipedze dambudziko rekurodzwa kwevana kana vachiri vadiki
ko ivo va kaendesa nyaya iyi kumatare vasikana vaviri ava vane mamwe matambudziko avari kusanganawo nawo here avari kuda kana kuti zvimwe zvavari kushuvirira kuti vange vachiita muupenyu hwavo zvakamira sei kwavari
hongu vanosikana ava vane matambudziko avari kusangana nawo tikatarisa salovenes mwana wekuti atori neo level 7 o levels dzake asi haasina mari yekuti ange achienda kana kutertiary education uye awane cheuviri chekuchengeta mhuri yake zvimwezvo na Rubimbo mwana wekuti haana kuzokwanisa kunyora olevo nenyaya iyo yekurodzwa kwaakabva azoita saka ane chishuviro chekudzokera kuchikoro uya nemwana wake wane makore maviri avaroda kuti ange achiwanikwa achienda kuti kuchikoro kristu asazotambudzikawo mune ramangwana rake sa ndivo mamwe matambudziko avari kusangana navo vasikana vekuti yezvino tese tiri kumhanya tichipemberera ruling asi vaviri ava economic situation yavo isina kuita zvakanaka
ko vanenge vachida kuvabatsira vanoita sei
vanenge vachida kuvabatsira vakasununguka kutinyorera isu kana kutichaira nhare vanogona kutinyorera paemail address inoti director@youthafrica.net kana kutibata parunhare +263 773 560 811 ko vanenge vachikwanisa kutibata even through our Facebook page yakangonzi Roots vanokwanisa kutibata izvozvo thank you blessing tinotenda
manga makateerera kubva kumukuru wesangano reru opportunities for transformation support kana kuti Roots muzvare Beatrice Savage muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina jonga kandemiri
tokupai nzwisa yekambo ka Toki Vibes
Nanga usatikanganwe oh bai topikande kukanganwe bai mina matoyenyu yote musatikanganwe toki mwanangu topikande kukanganwe kanganwa maindara pa nine months vakandisha fa kudumba zvije kuta pa yangwe nikanzinda pa bai vano zvira mba wamwana daro vanondichuvira zvakanaka bai imimi mwai pomborerai bai vasipo ndingadai ndipi toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe bai topikande kukanganwe bai mina mato yenyu yose musatikanganwe
kambo mai kubva kuna Toki Vibes tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare sangano revarairidzi rerural teachers union of zimbabwe rinoti rakapa hurumende kusvika musi wa15 mwedzi unouya kuti inge yabhadhara mabhonasi kuvarairidzi kukundikana kwayo voramwa mabasa hurumende inomisa kutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira nevemacooperative pamwe nevanhuwo zvavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina mafulasi muhlanganya uye